A very good evening, Zimbabwe. This is Live Talk, coming to you live from the Voice of America in Washington, this Friday, September the 13th, 2019. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Thungameli Nkomo.
And tonight, we are continuing to talk about the controversy surrounding the legacy of the former president, Robert Gabriel Mugabe.
If you want to contribute, you can send us a message on WhatsApp. The number is 001-202-465-0318.
And we are also live streaming on all our Facebook pages. Please visit us on VOA Live Talk, VOA Ndebele, and VOA Shona. And we will also be live on our website, www.voashona.com. www.voandebele.com, as well as www.voazimbabwe.com, and join in the conversation.
Controversy continues over the burial of former President Robert Mugabe, with the family now saying definitively that he will be buried at the National Heroes Acre probably after 1 month.
Yes, and Tunga, this seems to be, you know, a script that nobody would have told would happen. We hear hour after hour there's, you know, a press conference that has been called. We just saw, like you said, Leo Mugabe, the family spokesman, coming out and saying that, yes, we understand we have a video of Leo Mugabe. Let's take a listen to what he had to say earlier on.
The family has pronounced that former president is going to be buried at the National Heroes Acre. The actual function will happen on Sunday. That function is to do with the normal government function, where they do the 21-gun salute and so forth. Thereafter, you'll be taken away to be buried later at the Heroes Acre once the works that are required by the traditional leaders have been done and they are complete, then you'll be buried at a private function later on.
That was Leo Mugabe addressing reporters there earlier, but in his latest press conference this evening around 6 o'clock at Blue Roof, Mr. Mugabe seemed to suggest that the mock burial at the Heroes Acre on Sunday has been cancelled. He also said that the body will be carried to Zwimba on Sunday for a traditional funeral program, where members of the family and the area will be given an opportunity to pay their respects. Then the body will be flown back to Harare, where it will wait for a proper structure to be built at the National Heroes Acre. And Mr. Leo Mugabe said that structure is expected to be complete in 30 days, meaning that Mr. Mugabe could be buried only after 1 month.
Yes, Ntunga, and we are actually continuing to get in touch with Mr. Leo Mugabe so that he can update us, because things seem to be changing hour after hour, but as it stands, he had just issued a statement to Associated Press and other media where he, like Tunga said, they said that there is going to be some kind of structure built, and after 30 days, then the former president, Robert Mugabe, will be laid to rest. But the mystery still surrounds what happens on Sunday. So we are still waiting, and we're still trying to get hold of Mr. Mugabe to get the latest of what's coming out from the Blue Roof. Ntunga.
Yebo, kunjalo mavelasi. Chona njani makhaya. Lamhlanje ku-Live Talk, siqhubeka ngodaba lukamnumzana Robert Mugabe yena ubhubhele kwele Singapore ngeviki edluleyo ngolwesihlanu. Siyazi bekulokudonselana phakathi komteni wakhe lohulumende. Abakahulumende bebesithi kumele abekwe National Heroes Acre, kanti amanye amalunga emteni wakhe ebesithi cha uMugabe wathi ufuna ukubekwa emzini wakibo, ngakho kumele intando yakhe ihlonitshwe. Isikhulume li semuli yakomkabe umnumzana Leo Mkabe kunsukwana ezedluleyo ube chona ekhuluma lentathela izindaba esipha iupdate ekhuluma lokho akhulume lokho akhulume lokho akhulume lokho kodwa simbonile namhlanje ntambama ngama 6 o'clock konapho ekhuluma ese Blue Roof esithi yena hayi kukhanyanga isonto akusoze kube kusaba lokubuthana eHeroes Acre isidumbu sikaMgabe sizahanjiswa kozimba ngalelo langa ngesonto then lapho sizaphenduka khona sizamelela okunye okuyistructure lapho sizafakwa khona lapho azancwetshwa khona uMgabe National Heroes Acre uthi uLeo Mkabe leso structure sizaphela ukwakhiwa ngemva kwenyanga 30 days okuthi kubana uMgabe uzavekwa kuphela sokwedlule leso sikhathi 30 days i-structure leso sakhiwe yilo udaba isingalo lamhlanje Marvelous
ayiwakho ne vachangobva kupinda muchirongwa chedu tiri kuenderera mberi nekutarisa nhoroondo yeupenyu hwevaimbova mutungamiri wenyika varobert gabriel mugabe avo vakatisiya nemusi wechishanu chapfuura tiri kutarisa isu zvatiri kuona zviri kuitika pamusoro pe atingati makakatanwa here kana kuti titi chii hatisi kunyatsoziva nekuti tiri kunzwa tanzwa muzukuru wavamugabe vaLeo Mkabe vachizivisa ivo vatori venhau manheru ano kuti zvanga zvakarongwa kuti vamugabe vawanikwe ivo vachiendeswa kuHeroes Acre nemusi wesvondo zvichamboti miswei kunyangwe zvavo vachazoendeswa kuHeroes Acre asi pari kunzi pachatora nguva inokwana iyo mwedzi pachivakwa chivakwa chekuti vamugabe vazowanikwa vachiradzikwa asi hasati zvazivikanwa kuti zvichafamba sei saka ndo zvimwe zvatiri kukurukura ipo pano nhasi taona veruzhinji vachibuda vachienda kuRufaro Stadium kunoonekana nemutumbi wavamugabe uyezve mangwana makurukota anobva kune dzimwe nyika muAfrica nekuchamhembe cheAfrica nekumwewo vari kutarisirwa munyika asi mubvunzo mukuru ndewekuti chii chichaitika nemusi wesvondo tine mutori wedu wenhau ari muHarare pari zvino hallo blessing
hallo mavela
ehe aiwa tinoziva blessing kuti pari zvino waneta wanga uchiswera uchifamba wambokwira nekudzika asi tipewo mamiriro akaita zvinhu pari zvino pamusoro pezviri kuitika panyaya yavamugabe
zvirikuita ndezvekuti pane mashoko akawanda ari kupesana panyaya iyi nekuti muri kuonawo kuti vaLeo Mkabe nhasi vari kuti vakataura zvimwe mangwana vachitaura zvimwe zvekuti vakawanda havachanyatsozive kuti zviri kufamba sei asi chandingataure panyaya iyi ndeyekuti kutomirira zvazve zuva nezuva tingaziva kuti mangwana zvinenge zvichifamba sei zviri nani kutomirira zuva racho kuona kuti urongwa hunenge huripo hwaitwa here sematauriro azviri kuitwa
taona nhasi wanga uri kuRufaro Stadium kwafamba sei ikoko
kwanga kuine vanhu vakawanda zvikuru vauya vachiva kuzoonekana nemutumbi wavamugabe kwanga kuine mhuri yavo vana vavo asi mudzimai wavo amai Grace Mkabe havana kuuya vari kunzi asi vamboonekwa kumarinda eNational Heroes Acre asi vanhu vauya vakawanda zvikuru vamwe vanga vachichema chema kuti nemamiriro aaita zvinhu nyaya dzezveupfumi vari kuona sekuti nguva yavamugabe yanga iri nani vachiimba dzimbo dzekuti makasiya chingwa chiri dhora iko zvino chakuma 7-8 dollars iko zvakadaro daro asiwo vamwe vanga vachitiwo vanenge vakasiya nyika iri parumana nzombe munyaya dzezveupfumi vachitiwo vanenge vainesana nesana zvakawanda zvakanyanya nedzimwe nyika dzekudzoko
Blessing Mr. Mkabe Leo called you a clever guy yesterday and yes and this is what he said this evening addressing journalists at the Blue Roof he said and I quote the government the chiefs the traditional leaders went to the Heroes Acre they showed each other where President Mkabe is going to be buried and that place will take about 30 days to complete What are people saying about all this, you know, controversy regarding where and when Mugabe will be laid to rest?
Of course, I understand that now they are saying that there is a place at the hilltop, at the U.S. Acre, that is reserved for President. We never heard about that. So my sources are telling me that they might actually be building a mausoleum. Whether Mr. Mugabe will be buried there or whether it will just be an empty one just to honor him, or we don't know. Like I said, with what is happening about this burial, we just have to play it by the ear. But of course, also on the issue of fake burials, some sources close to the similar nearly said that his body was prepared or prepared to last for 30 days, not that the mausoleum will be built for 30 days, because I think the family wanted to take him right around the country to all the provinces. But it was in conflict with the government program whereby they are bringing like all the provinces to Rutshuru. Yesterday they brought in 5 provinces, today it was another 5, something like that. So the program seemed to be clashing. This is why there's also this confusion.
Mukoma Blessing, makwani sei rekuwani kwa muchi wona kana kuwone keza na navamgabi tipeo swa masangana nazo swa swa kamira si
wongu nda fanisa kukura na po mchumbu wa wongu wari mu casket saka wakari wapamsoro ne glass saka wapawanda wangu wa chingo kura ne po rakiki vakuru vanhu vakawanda vachikuru vanga vachiuya iko kunhandare yerusaro, asi nhasi zvinenge zvakatirongekei. Kwauya mapurisa akawanda zvikuru kudarika zvakaitika nezuro, zvakazopa kuti vamwe vanhu vapedzisiri vakuvara.
Tinoona zvakare sekutaura kwauri kuita kuti nezuro pakaitika kutsikana nezvimwe zvakadaro. Sei iyezvino tiri kuona vechidiki vachibvumidzwa kuuya kuzoona mitumbi yevanenge vatisiya, zvaiitika here kudhara izvi?
Ndinoona sekuti zvinongoenderana nemhuri. Vamwe vanoda kuti vana vaone, vamwe vadi kuti vaone, saka zvinenge zviri kuvabereki kunyanya. Kare zvinongopachi vanhu, vamwe vaiti vana havaone, asi mazuva ano andofunga kuda seukuru wacho unenge hwanyanya zvekuti zvinenge zvisasakoshesa.
Aiwa, tisati uchienda zvako, titaurawo kuti urongwa hwamangwana hwakamira sei.
Mangwana kuputa sikuri kuya iko vatungamiri venyika gumi neimwe chete sematauriro avamunangagwa nevamwewo vakambotungamira nyika. Vatungamiri varipo vatanzwa vari kuuya vanosanganisa vaUhuru Kenyatta vekuKenya, vaPeter Mutharika vekuMalawi, vaChisekedi vekuDRC, kuchitiwo vaEdgar Lungu vekuZambia, vaCyril Ramaphosa vekuSouth Africa nevamwe, tichizotiwo Iran ichatumira munyemiriri neChina pamwe neCuba, uye parutarisirwawo vamwe vaindova vatungamiri venyika kusanganisira vana Kohamba kuti vauye kuNational Sports Stadium ikoko, vana Kenneth Kaunda vanova vanga vari shamwari yavo yepedyo vachauyawo vadi vasimusano vekuMozambique, ndo vamwe vari kutarisirwawo mangwana.
Aiwa, tinokutenda chaizvo Blessing
Tugadimeka. That's our owner, stable genius, the Blessing Zulu. Thank you, Blessing. Tichaa kubata mangwana.
Thank you so much. Mchunga and Babylon.
Okay, you have a good night.
Nguma, ngu Blessing Zulu. Itadilizi ndaba yetu. Ese Harare. Ube kuluma agelapo. Ngakubone lamhlanje ngoba bekugcwele abantu enkundleni yeRufaro Stadium njengayizolo besiyabona isidumbu sikaMgabe bemvalelisa. Izolo kube lokunyathelana bagxubana, abantu abanye bagcina belimala, abanye bafeyinta. Kanti-ke namhlanje hayi, kukhanya bekule oda kancane ngoba kasizwanga kukhulunywa ngokunyathelana kwabantu kube khona. Ngichilo kubana istori lesi udaba lolu luyatshintshatshintsha. ULeo Mugabe lamhlanje utsho lokhu, kusasa uyavuka ekhuluma okunye. Esilakho lamhlanje ukukhulume ngalintambama ngokokuthi hayi ngempela bavumelene njengomdeni ukuthi uMugabe sizabekwa i-National Heroes Acre. Ganti ke uthi kule structure kuthiwa yi mausoleum esimele sakhiwe Heroes Acre konapho kuchikomo lapho umgabe azavekwa khona kodwa uthi yena bathe leso structure leyo ndawo iza kuba isilungile kuphela ngemva kwenyanga 30 days kodwa lizwile intathele izindaba yethu uBlessing Zulu echasisa la ukuthi hayi ngokuzwa kwakhe kuthiwa umzimba kaMgabe okwamanje bawucombacombile bawulungisile ukuthi hayi ungaba usalungile ungakuwonakali phakathi kwenyanga elandelayo 30 days so okuyikho kasikwazi khonapho ukuthi kuphi ngabe uLeo istory sakhe besingatshintshatshintshe emalangeni wonke la adluleyo besiyahamba ngakuchoyo kodwa hayi okwamanje singathi lizazikhethela lani eli ingakukholwa khonapho ukubana yikuphi ukuthi uzancwatshwa ngemva kwenyanga kumbe okukhulunywa intathela izindaba yethu ekuzwayo lakho yikho yini mavianzi itineva tereri
aiwari keitende panare hallo kola
hallo makadineyo
aiwa tiriwadi tukutaura nani uyezve muri kupi
ndinonzi zvidzairo zvidzo ndiri kutaura ndiri kucolumbus ohio muno muusa
aiwa taurai tinzwe varuzvidzo
ndiri kunzwa kurwadzikana chaizvo nezviri kuitika vanhu havasi kuona kuti confusion iri paya ndekuconfusion yakanga iripo nyange vakuru vavo vachiripo because hazvina kana direction maonero atiri kuzviita because zvinhu zvokuti kana munhu wakaronga upenyu hwako uyezve wakaronga magariro ako zvinhu zvingada zvakato I know that you cannot plan or far plan, but as a government, when they are going to run out of things, they are going to say, "You know, you are but as we are talking about expenses, the people of Arufu, that are coming to Kwanwa Pin, which is very bad.
Asika very bad.
So we are going to 1 month when we are in Arufu. I know that. Kune inonzi funeral kozoita inonzi burial ese process ye funeral iyoyo kozoita death ine iprocess yenhingirini sho munhu nganosvika kusingapo uya uzogara futi 1 month munyika usati wavigwa zvinoita izvozvo
varuzvidzo tinoona kuti vamugabe vakabva pachigaro zvanga zvisina zvavanga vasina kutarisira hamusi kufungo here kuti pamwe apa ingange iri mhuri iri kuda kuti vaone kuti chii chingaitike pamwedzi iwoyo munyaya dzezve vamwe hama dzavo dziri kunze kwenyika nezvimwe zvakadaro
matika matongerwo enyika aakupinda pafuneral sei ndozvimwe zvinotinetsa kuti zvematongerwo enyika hazvifanira kupinda pafuneral munhu kana achinge ashaya toziva kuti chii the next thing kuviko kwake but kuvigwa kwomunhu mukuru uyu kwaakutonetsa
asi hanzi vachiri kugadzira ka mausoleum apo pavachavigwa hanzi ndiyo ichatora nguva
so that will take a month
according to Leo Mugabe the nephew yes
very unfortunate even a big house cannot take a month to build maonero atinoita kuti if the all things are there cement chii zvese zviripo it cannot take a month under normal circumstances
inenge iri imba yakakura sei mugoma isingatori emonth
ini imba ine 4 room house iri kutora 3 weeks kuvaka kuHarare kuko mabhilda aripo kuzonzi this thing will take a month
Three weeks ndio 4 months yacho ka panenge mazara 1 week chete.
I'm talking of a big house, not a grave. Grave ringatore 1 month kuvakwa sure.
But it's an important structure, it's not an ordinary grave.
Oh. And ndikuona kwani kwandiita ndekuti pakuita sanga pane confusion. Pakuita inside pantori ne confusion. No more than as an individual, not indeed to represent anyone or a group of people. There is confusion here.
Mm-hmm. Mm. Aiwa mashoko makuku tinokutenda iva ruzvidzo regai titore mumwe ko
vatiri. Ruzvidzo yakulumisa ndevene. Muno
mina ni atoba doba nkuluni nyazwa kupera.
Okay, haiti yabonga ruzvidzo.
Aiwa tinotenda varuzvidzo regai titore vamwe kola vakamira pari pari zvino. Hello kola.
Hello, this is Mavhe Mavadi.
Aiwa tiri waditutaura nani uye zvemuri kupi?
Muri kutaura na Joshua Gurure ndiri ku East London, South Africa.
Taurai tinzi.
Inini pamaonero angu panhau iri kuitika iyi, the Mugabe families, I can say in another way, they are very clever. In a way, yekuti iyo, they are playing a game inotaura nevarungu yavo kunzi pretend to be a fool, to fool a fool. Muka tarisa panhau dzese matauriro ari kuitwa naLeo Mugabe aya. Vakambotanga achiti nezuro munhu achanovigwa kwazvimba. Vakazonge achiti aha handina kudaro, handina kukudzivisai. Takangoti chaenda kwazvimba chete for body viewing. Nhasi futi vakati no, akuvigwa kuHeroes. Vakazobuda mumwe mashoko ano kuHeroes kuchaenda empty box. Saka nau papo ndipo zvichatora mwedzi. Hatisi kuziva kuti pamwe vasarudza nzvimbo iri padombo here yekunzi pamwe pachacherwa kubva padombo, like maybe zvakaitwa sisi John Rhodes kunzi akavibva padombo pamwe zvichatora mwedzi kuti pacherwe. But of which mukatarisa from another angle yavari kumira nayo yekunzi currently vaMugabe ndi chief. Panovigwa chief apa zvinhu zvinoitwa secret. I remember from kumusha area yandinobva.
Munobva kupi?
Chief wekwedu akafa.
Munobva kupi?
Pa area yandinobva kukudana Karol uko.
Kune zvinofamba
sei? Tina chief akafa. Chief afa, chief akafa akatonzi aenda kunovigwa. But surprisingly, pane vanhu vakatozomutswa usiku. Few people vakazomutswa usiku neveukama umambo iyoyo yachinzi hande yemunovidha mambo. Mambo akazovigwa usiku. So we might wait pachinzi 30 days ndopachavigwa Mugabe, but surprisingly anenge atovigwa kare. Even pakunzi zvoni akafa musi weFriday. You might not know kuti maybe akatofa 3 weeks ago or something like that, but it's not something that zvinongoitika vobva waannounce immediately kuti munhu afa. Munhu anenge ari munhu mukuru akadaro haannounce immediately. And vanhu vaive vanoamene patakura tingonzwa kunzi vanoomeswa vanoita sei. Saka akafa musi weFriday kwakutoomeswa the following Wednesday kwakutounzwa kumusha. Saka hazvinhu zvisinganzwisisike kuti zviri kufamba sei, but kutarisa backwards kubva panhau yekupu iyi yakaitika, mashoko aripo ekuti haana kuregerera vana vamunangagwa. Saka at the same time family iyoyo kana akasiya atiye haasi kuda kuvigwa naivo. That's why you get to see kuti pamwe parikuita kunge pawirirana mugovernment, pobuda mamwe mashoko ekunzi havana kuwirirana. Saka hazvimbofi zvakaitika kunzi vachavatendera kuti vaite presiding over that funeral. Saka it's just a matter yekuti pamwe vachaita presiding over empty coffin.
Aiwa tinokutendai. Tinokutendai chaizvo mukoma Joshua Muve nezuva rakanaka.
It's
25 minutes past 8 o'clock in Zimbabwe and 25 after 2 o'clock here in Washington. This is Studio 7 Live Talk, and tonight we are talking about the controversy surrounding the burial of former President Robert Mugabe, who died in Singapore last week. Sitate umlaleli ecingweni uThabani kunjani mnumzana?
Oh makadi yenyu.
Ndiripo hedu ndivaThabani here apa.
NdiThabani kubhinga.
Kubhinga kwakamira sei kubhinga?
Hawa binga kuri nani.
Ndipe ufungwa zenyu.
Aiwa ileso tuto shamisika utukuzabu itika kuwakuru kuchii. Ya tuto shamisika utiku munanga gara umwe zira suna umbozi kwa kuchishu umbozi itika. Tuto shamisika utiku ah. Jini zaku itika kuwaru lagu itasei wakuru kumusoro.
Izgwira kashika kubinga rini.
Rakasvika musi Friday.
Vanhu vari ikoko
kuti vamugadhe vashati kati sezuva vashani so tanga tichema nevamugadhe kuti azva vakatiitira kuno kubinga hapana chakamboita kana. Vanhu vakamborowa na 2008 vachitorowa vachitopondewa kuno kuti saka kana vatofawo zvinenge zvatoita nani saka tazoshandisika kuti koko mukuru wacho kuvigwa kwacho futi kwakutogarawo mwedzi kuchizvi kutoitika.
Aiwa mashoko makuku tu.
Kwa mukulume.
Ya siyazami kukuluma, siyakuluma.
Nakuluma.
Wati ine pinga wakuchona ukamtani.
Ala pe pinga pale mbeni nibone minenya kukulu kuti ari kugave ndore sichonire zvere asi u right inenye zvinhu zvava zvava right.
Ziaba ziaba right njani ube ngase nguye umongameli phela ube le affecta njani umgabe ngoba bamgenqula ube ngase kwembusweni ube liphambanisa njani.
Of course ngoba umgabe uchiye umunye umuntu lapho sesibusayo umuntu wankona la futhi ngayi bayafanana ukwenza izinto zabo bazenza ziyafanana. So uchiye sefundisire umunye umuntu izinto abezenzayo kati ezizidulileyo.
Yebo kithi wena uzamkhumbula ngani kahle kahle kungaba emsebenzi emihle kungaba ngemibi.
Ukukhumbula kwamugabe ukuthi mina esikhathi mina ngirande isikolo asafunda singabhadalanga ama school fees. So lapho ngiyabe simkhumbula sithi umgabe wasiyeli ifunde ngani ngono ndijani.
Okubi ke ozamkhumbula ngakho nxa kukhona.
Ukubi kunenge kakhulu ukuthi lapha 2008 lapha kachaye dinga lapha sichaye lokuthi sina sivoteri MDC.
Yebo kithi.
So lapha hayi dinga zero umgaba wamfuni lalaba ebachere bona ukuthi babusa umbuso lo zere lapha dinga sifuna.
Yebo madoda hayi no kulungile siyabonga Thabani sibonge sakobani.
Mwinde.
Simwinde. Siyabonga mnene Mwinde.
Regeti vaverengere pane vanyora comment mukoma na previous vowed me achakarisa hanzi caller from Binga havarovimbwa vakaviga mpinyi hanzi aiwa caller from Binga vari kubva vataura zviri pamoyo pavo vafadzwa nezviri kuita caller ava.
Vatika tai nje fihlo mpinyi uhle ilande vele straight. Sitato munye njalo umlaleli umthokozise kunjani mnumzana.
Ngiyaphila ndinganga.
Siyaphila. Yehlisa iredio yakho siyayizwa ngapi yasiphambanisa kancane.
Right. Ngiyabonga.
Usixhuma ungaphi wendawo?
Hayi sekala yo lapi.
Kutichi.
Ya kutichi.
Hayi kwakanaka. Kusiphi imbono yakho?
Hayi wokala ntana nje ukuthi sina siyakhala labe muntu samkazi labe Zimbabwe ngijikelele yabafowethu labo dadhe hayi siyahleke okuningi nje kaume esikulibale ukufa ikufa akurambe singayeni.
Utho abeshoneni bathi afanaka utho kubi ma kungakhulunywa umuntu makakhunjulwe ngokuhle nxa esetshonile.
Ya kubinakukhubula abantu kodwana kutshintshi lutho umuntu sehambile sekumele simkhulu yalale ngokuthula kuthiwa rest in peace.
Kuyini wena ozamkhumbula ngakho?
Ukuthi nje ube ngumuntu wamabala ashame ukuthi uma engavele atsho lokhu kutshilo.
Ye madoda.
but you was my reserved. I was sugar of them born apart with government in the Lavin Mudiga, former president, as my reserved.
Kodwa nxa ungumuntu lwano ngintando kayiphikiswa ukuthi ungathi ulutho utshile yinto enhle yini khona yona leyo mthokozisi ngokubona kwakho ngoba kwesinye isikhathi okutshiloyo kuyabe kungayisikho uyabe urong
ya kuba ngintando kayiphikiswa at times kungu-leadership kumele uemploy ama-decision tactics at times kumele kube ngumuntu autocratic leader you decide and it's complete you're done nabe umuntu uzakufikisa i-democracy angihambe i-one kaba ne-problem kumele uemploy these uthathe kalokhu awubambe kalokhwana then
yebo hhayi siyabonga mnumzana ongena kuhlela
hayi la ngiyabonga kakhulu
azine mtereri ya democracy inonetsa at times unofanda kana uri panyanga unofanda kushandisa ma-different tactics zviya zvekuti at times ukati izvi ndizvo ndizvozvo zvinofanira kutedzwa
saka vari kuti vari kuwirirana nezviri kuitika
hanzi aiwa vamugave vanga vasiri perfect hawasi afanaka saka
aiwa tinochingamidza vese vari palive feed yedu tina blessing tsvanhu ari kuti ndifonereiwo kani please blessing tumira namba dzako makaisa zvakare code namba yenyu tikokufonerai kudzaisa maita anzi ndifonerei ndobvaisa namba yake aiwa tichakufonera top fan yedu emiwe kwamazadzi hanzi asi iri kuvakwa nemunhu one chete here ari kubvunza museum yataurwa iyi ntunga kuti ichatora mwedzi ichivakwa top fan yedu Will Sweeney ari kuti kola has a point ari kutaura ndofunga kola vaya vekubhinga ndichaziva clever tom ari kuti please call me ndobva aisa namba dzake handsen shepherd muswere aisa namba anzi please call me patience mulalamabi ari kuti kola has a point previous ndiyewanamboverenga chakarisa ari kuti kola from bhinga he has a point havarovi mpinyi vakaviga Inoki Mufuka ari kuti please call ndiri kuno ku South Africa aiwa tiri kukufonerai vabva vaisa nenhamba dzavo uyezve kune avo vachangobva kupinda muchirongwa tiri kuenderera mberi tichikurukura pamusoro penhoroondo yeupenyu hwava Robert Gabriel Mugabe vaimbova mutungamiri wenyika uyezve vatakaona vachitisiya svondo rapfuura nemusi wechishanu nhasi tanzwa muzukuru wavo Leo Mugabe achitaura iye kuti urongwa hwasanduka zvakare urongwa wanga uchifanira kuitwa nesvondo hwasanduka vataura ivo kuti hanzi urongwa uyu huchazozivikaniswa 30 days kubva nhasi saka toramba takatarisira tinonzwa kuti tina hama Hilda Nkomo vari panhare regai tiende kwavari hallo anti Hilda aiwa taswera sei zvamuri kungonzwa tanzwa Leo Mugabe muzukuru mukuru wekwamugabe anga ari kutaura iye akamirira mhuri achiti iye urongwa hwasanduka vachambotora mazuva anoita atingati 1 month kuti vamugabe vazoradzikwa tipewo mafungiro enyu
inga zvakatooma nyaya yacho iyi yatisungurudza mhani isusu sezvizvarwa zvezimbabwe kuti vamugabe vatofananawo nemunhu akutopikiswa njere nedzavo nepamusungwa kana ukasa vainzi iwo utanoridzwa asi hembe dzako dzichagara mujere kusvika nguva yako iyai yakwana kureva kuti ivo sehurumende sechivanhu ende nyika yedu yagara ine mutemo tiri vanhu vechechi tine vanhu vanochengetedza unhu hwedu nechivanhu chedu vavadii kungovanzirawo tisi kuti munhu akafa anzorora murugare varadzikwe nokuti kana ivo chero iriyo hurumende kuti vakuda kutongera kuti zvinozoitaurwa zvinotaurwa nedzimwe nyika hapana zvavanotaura nokuti munhu nemunhu ane mawishi zvake semutungamiriri akaita kuti tive padare nhasi ivo vane vaiva nezvido zvavo vachiri mupenyu vakataura venga ende pane masiki zvaibuda mahighlights ezvavaitaura mukusungurudzika kwavo vachiiroverwa mukuru nevanhu vavo venyika yavo izvozvo zvaifanira kuitwa nemunhu wese semunhu aifamirira nyika kuti vane zvavaidawo kutaura kana dai vaikanganisa zvimwe vachigonawo urwesa anotadza kuti iyo hurumende yedu ndo yatiri kudaro kuti vatarire kudaro kuremedza munhu ende zvinorwadza sei isusu taizoona kuna South Africa kuna maBotswana kauta kuti munhu akasada swiki onzi pari kuda kumbodhondwa vanoiti vanhu vakangodai vasingachemozonosangana its so bad.
Asi apa amai Yuda Nkomo vari kutaura izvi imhuri yekwamugabe ndova pachitsidzo chekuti ngapamboitwa mwedzi umwe chete kuchivakwa chivakwa ichi.
Mhuri yekwamugabe vakutaura on behalf yomusungurudze kasava kuti because nyaya yavamugabe ka yaida ngoti sezvo yazaita hwanadiyo mugabe kuti zviri kwatiri isusu semhuri handizvo but then hurumende yoyoti isusu haziite nokuti iri ranga ragara riri gamba vanofanira kuenda pazinozeeka nokuti ndatishuvairi kuti ivepo it was because of him kuti yakavatirwa kuti ndokanotida magamba ese but ivo vazoramba ka vachiri normal in his normal capacity he was supposed to be respected on those wishes as a president nhasi mbiri yavo yezvozvo yaitika but isusu zviri kutichungurudza kuti vadarirei nokuti ukafirwa indakambofirwa iam talking from experience kana wafirwa unofanira kuningirikina unofanira kuti uzorore panovigwa chitunha you forget you know unenge wakufungidzira but zvatodarika but kuti munhu ari kumotari pachinei makare ende wese yezvino zvo ari kushungurudza chero iye afirwa akaona nhamo nokurera munhu achirwara kuonga munhu kunorwadza agozomirira kuchezvino kuti amuprovensi.
To show the world how bad and brutal Mugabe's presidency was, Mr. Mugabe is still a dictator even when he is dead, and still costing his alive citizens lots of money, keeping his body for 30 more days. Si ngumuzi ngube gelo muzobanzi ngube sitate umlalele tungweni unoleja ngube unja ngube.
Siyaphila Dube njani bakithi?
Hayi Nkomo siyabonga usungenele kuhlela kusipha umbono wakho.
Sikhathazekile Dube ngokwenzakala ngomgabe khathesi njengokuza kunjalo loko okwenzakala ukuthi kati kubela lahlele ngaphi Dube njengoba
Ncube Ncube ucingo lwakho angazi ka lwenyuka lwehla lwenyuka sikuzwa kuhle ungazama ukutsheda kancane lapho khona.
Sikhathazekile Baba Nkomo ngokwenzakalayo kamgabe kathesi ukuthi manje akwenzakala ukuthi ayefihla upendini akhe yokuthina kumbe besilalela uliyo lapho umfowabo ethi yena no kumele angalahlele heroes ether kanti bengilo mbuzo lapha Nkomo ukuthi kanti mgabe kasiyo yimbiro akusimele umuntu asichaphisayo zihlobo zakithi manje waye kumele azalelahlelwa kozimba kanti sokuyinto enjani na ithi ngabe kunjalo phela wonke amahero wethu waye kube kuthi wona ahambisa e-heroes acre so kuyinto esikhathazayo sonke kakhulu ukuthi singakwenza njani lokho kodwa mina ngombono wami Nkomo bengicabanga ukuthi mhlawumbe umndoda lo angaye-heroes acre kwenzele ukuthi lezi zulu lezizukulwana zikwazi ukuthi ziyembona phela khona ngale-heroes acre kwaziva siyofikela ngubani thina.
Hayi leyo simbali Ncube bathi sebevumele nabomdeni ukuthi avekwe e-National Heroes Acre.
kodwa phela masimuzulile angazi mhlawumbe ngizwe ngingasiki ukuthi yena kuvunyelwe ukuthi kuzohanjwa e-national kwenzo wonke umsebenzi 21 short salute khanda khanditole kodwa ke sebemthatha yena ayelala kwazinto endlini yakhe yokugcina
angazi ntokuzile lokho ngoba ubeke watsho njalo kodwa uphinde wethu lamanye amazwi engikhuluma ngawo ntambama selitshonile nje ilanga. Osokuyikuthi uMgabe uzabekwa e-National Heroes Acre bathi kuzathatha inyanga kusalungiswa kuhle lapha azabekwa khona e-National Heroes Acre kompani.
Kodwa Nkomo, thina uyazi ukuthi singabandlulela abobulawayo asikuzwisisi kangako ukuthi kanti uMgabe angazi Nkomo nina ngini lapha esitudiweni ukuthi nithatha njani kambe ukuthi lihero kumbe yivilleni ngicela ukuthi-ke ngizekini ngini lapho Nkomo.
Thina so msebenzi wethu ukwahlulela ncuba ukuthi ubani lihero uzibani kasilo hero thina okwethu ikuripoti izindaba kuphela.
Nami ngingahlali nje lapha empeni ndayibiza ngeZimbabwe mara nami nginapha ngisesouth Africa ngisebenza ne-knowledge ngithi uMgabe is a hero uyilento ayiyo namhlanje siyamvota kuthi salut biva ina Mgabe elahambe ayolala ehero.
Hayi siyabonga ngokuba lathi kuhlelo.
Ngiyiphathi kahle siyabonga
ukuthi
silisifonele sinoshweleri kodwa ke thina akuba lihero kwakhe siyakuthawutha asazike kodwa ngoba vele asiphe singakwenza kodwa hayi alali kahle umntana vele
isikhathi bakithi. Hayi kunjalo siyabonga
umlaleli
siyabonga mavela sanziti nemumwe mtere.
Hayi warika ithinde kwavari halo kola.
Halo Tete Mavelas, Mavelas
hei. Ayo wacha, tupera, makadiko mkoma Donald.
Nipo zangu.
Tauraitins.
Ha, izo shisa Tete Mavelas, izo auto shisa.
Tauraitins, we zipi manje
mkoma. Azimori kubwa kumashingwe re mkoma Donald.
Ndio vakuma shingwe asi, angu pari zino ndiri kuno South Africa.
Na, nda, nzwa kuti usino shisa, mika daai mashingwe.
Nishuwa.
Tauraitins. Mashiswa
nei hurumende yakada kumanikidza nokuti pane iyo vachavo vakazvitaurira kuti handidi kuvigwapo nezvikonzero zvavanoziva kana vakashanda vese musakangamwa saka chava kuitika ndechekuti vari mugovernment iva munangagwa vanozviziva kuti iwe sei wakuda kuzoramba nokuti vanhu vese mukatasa iyo zvekana kukura kwayakaita magamba ose ari ipapo vakaviga ndivo vashomawo vamwe vaizongoti vachava asaina deputy kana vanenge vasingawirirana zvakaita vatekere vakavigwavo vachipo nokuti vanga vasina vane zvikonzero zvekutaurirana kwavo havo nevamwe vakadarowo vashoma asi vazhinji vese varipo papo vakavigwa navamugabe saka ende mukatarisa kuti kupinda kwavo ndiukwalifaye kuti wapinda papo kwadonetsa waiva mukakarara nokuti vatomboramba zvimwe zvengauti haukodzeri nekuti hati munoona zvinonetsa vamwe vanhu vakatopaticipata chaizvo kuhondo vatiitoziva chaizvo vaita nemasitara epamusoro asi havana kukwanisa kupinda ipapo varivo vamugabe vangari vanyanga panguvai saka ava varipo vakuona kuti iwo sei uchizoramba wakaramba zvoita nekuti pane zvavaimboita zvimwe zvi ndosaka makaona kana kuzoti one commando baraki hauatiko pane bhoki ndepane munhu vane mukadzi wavo zvine zvimwe zvazvaiichazokurama kuputika muchaka izvo hakuitika zvokuti pakuzovakwa chii nokuti paeurope yika pakagara pakavakwa oredi kana kusvika resi saka chiona kuzovakwa chimwe chika chei chiri chii
aiwazvakupa
mibvunzo yakawanda manje kuti kana vane hama dzavo dzakatovigwapo oredi ka vanofanira kuzvibvunza kuti taka nokuti ivo vakangobvuma mudenga mudenga but tasiya muone vanoziva zvaitika chazvakunoita manje
aiwazvakupa
mibvunzo ndi zakamutoona kana hurumende yako tazokumanikidzawo kuti chii ndiwaimboisawo vamwe ipapo saka zvizvi chii zvoita zvokuti pane handingabikisa dzandoti handizi nokuti ini jai Tete Mavelas ini ndabika ndorega kuzva ndikazi kuti mabikiro andaita ndechiziva kuti pane zvimwe zviripo kana kuti hazvinongokupai mibvunzo
kana akabatwa nemudumbu
asi ndinofanwa kubudisa chipoindi iyoyo kuti hai tandiregeka kuti nokuti hakutifungi kuti kungangova kuvabvisa kwavamugabe kwekubviswa pachigaro kwako kwavasita pakadai nokuti hiro zvoita munozviziva mose kuti vanhu vaitiswapo bvati vane mukakarara vamwe vachitozi politi bhiro chopogara pasi vanachena nebhanana vachizoramba pakupedzisa kuti ha ngatiite kuchikombela nokuti chete chete Saka izvizonetsa kuti mazvira kuti muzvuchite kuti chichiri kuti kudatongoti edu vada kuvida kwazvimba dai dzechiwa dziri guide kuti zvinongoda kuti zvekunese mazuva pete avanda vakushira vanhu chichinombonya kuitwa chazvese aiwa pakavakwa kare nekorean government vatinoziva tose
aiwa musasa
saka tinoda kuzombovakwa chimwe chazvinyaya kuda kutora mazuva akawanda chingava chini
aiwa
Musasa mukoma wangu asi tinotenda nekupinda muchirongwa vachavigwa havo
zvatichaita tiri kuedza kubata valiyo mugabe saka tichavabvunza ntunga tikakwanisa kuvabata nekuti vatapatafona pavanzi hanzi vari pamusangano wavari asi vatifona imaminitsi anotevera saka tichabvunza mubvunzo iwoyo kuti chii chiri kumboitika
yevo kunjano
panyaya iyoyi kuti rinda rinenge risina kufana kuvakwa here
hanzi 30 days that's the headlines across you know the world over the latest on the burial of Robert Mugabe but nike abalaleli sibone ku Facebook ekhasini leviyo indebele kulo mihla emihle nokuthula mpofu uthi noma mpofu uthi hey ubusa noma efile lina gambe kuyini khonoko ilungiswani iHeroes Acre kele sichathekele lathi iBlue Room siyibonile sathula sizake sibone ingcwaba hayi kuthiwa iBlue Roof mampofu hayi iBlue Room kuzokuba lo Thomas andiweni uthi wena umgaba sithwalise nzima ephila namhla sesihlupha sesihlupha sefile akangcwatshwe mani kuphele lokho kuzokuba lo mcebisi iDube Mthembo twena kulindweni eyazavuke andibuya nje usuhamba nabo abanye balimele izolo kuyophela inyanga okonakele uGifta Dlamini twena skathele ngendaba zikamgabe kusasa okwenzakala ukuthi ukuzaphiwa abakwamanyamazwe inkokheli zakwamanyamazwe bakhona uThabo Mbeki bakhona oRamaphosa lequla lakhe labanye bavela emazweni atshiyeneyo bazaphiwa ke ithuba lokuvalelisa umgabe National Sports Stadium lapho ukuza fakwa khona isidumbu sakhe enkundleni abantu basibone bemvalelisa sibonile uZulu ephiwa ithuba elifanayo izolo lamhla isidumbu sikaMgabe besise Rufaro Stadium sithathe omunye njalo umlaleli ecingweni kunjani mlaleli
ngibona
ye igama mbandwa
kana
ngubani
Mashangana.
Mashangana.
Yeah.
Akusiphi umbono wakho ba?
Mina umbono wami mina angiboni ukuthi why bangamungwabi because uphethisathi mahala umbona le mali lo muntu lo. Ilize leli walimoto samuthi imali futhi.
Nayi bathi basalungisa phela indawo lapha afihlwa khona.
Abanye labathi yena ikuyini yena angalikwabiwi abanye laba kanti bebona abantu bayo same time why yena angalikwabiwi kan
nayi lapho angazi baba ngeke mbaphendulele
hawa awubaphenduleli nami sengikhuluma njalo hayi manje la bayaphosisa ngale ndlela le ngoba leya indlela yakhe idura kakhulu ibe kuze ithathiwe le ndlela yayi ibe government because isizo leya idura kakhulu indlela yaunda
kodwa ambona ukuthi wayithenga wayakha ngemali kahulumende nxa kuyikuthi wayakha ngemali yakhe iyabi ithathwa ngovesibani
hayi phela imali kufana la eSouth Africa ngithi phela bonzuma nabo ba-aka imali basebenzisa imali ze-government phela usebenzisa imali i-kheti yabantu le akusi imali yakhe phela le
hayi siyabonga ungena kuhlelo Mashangana
mina anginandaba naye lo muntu le mina ngiphuma kubona le etileza ngayenzani lutu akuna mgwaco akuna mabriji mafile angiyabonga phela umuntu akuna into ayenzileko
hayi siyabonga siyakuzwa mnumzana Na wama sanga na apana zavakati tira wamgave ya kuchiredzu kwa anzi apana ziripo makumbo inyoka, no development, no nothing.
I think we have another caller. Hello, caller.
Hello.
Hey, tukutora na luyeswe murukupi.
Mutora na oni ya sikuni zhukaro ikurunga.
Ndi murukuma shona lendu westi chaiko. Kwa kadi iko iko?
Kuno kuzikuni nani shaku?
Eta uraiti nzuki.
Kuchema tu kuchema edune uti wane zo waka kuona hao asi pane zine zaachu. Pana zo waka ita babayo.
So waka kuona ndi zipi zaachu.
So waka kuona hao kuti susu tewa na wajibi kiti goni edu kuenda ushikoro utakati zedu babi mabasa akuna.
Muruku ite ima kwa. Kuti
taka zidza madigri tinao madigri akawandi atuwa tina mabasa. Tawoto na di, apana kana chataka zizira na uti majiri haja rungo pukutu wari mbo.
Makati za kupi mkoma?
Kuchika angwe.
Kupane shwa mataura ya kutu epa pa waka gona shwa waka nyanyo kukuta zira ichi sewe chidiki?
Tine ama zedu ndofunga mgarangara 2008 tine ama zedu za garoa saka nyanyi salima yute zanu pia. Ndizori ni ama yangu ya kashaika ya kawarubowa ni ama ni maza npf ya ya saka ina andizi ufara kana mjitora nyeza npf. Zino waza zuhudi anagana jivutawa
ayu watu notenda ye mbuwe nezu varakanaka
mazita sisi
Trukunzu, we are hearing there from one of our callers from Karoi in Mashona named Wes is actually saying he's a youth, although he recognizes that the late President Mugabe did do well in terms of education and stuff. He's not happy because politically he has relatives that were actually affected and were beaten up during the time of campaigning.
And that's what many people were saying, even on Twitter, Marvelous. We saw the MDC officials, including David Coulter, Tendai BT, Wayne, the Nelson Chamisa, expressing their condolences on Twitter. And many people really took them to task that, you know, you are paying respects to Mugabe, who killed our people, who killed your people. So that's an issue, really, to many people, especially MDC supporters who lost loved ones in violence, including Ugrawundi 2008 and so forth.
We have a question here from our top fan, Will Sweeney Hanzi. Saka vanhu vanenge vakaungana here pa 30 days zacho. Ari kubvunza tatichabvunza valiyo Mugabe tikakwanisa kuvabata vanga vatiti vabate. Chirongwa chisati chapera asi tiri kuramba tichiedza. Clive Machekana ari kuti call me. Colin Madondo anzi isusu tiripo pa Blue Roof apo, no problem for 30 days chero muchitipa kudya chete. Anzi isusu tine tiriko ku Blue Roof na Colin. Terence Naro ari kuti ko anzi
navinga nyama idzi.
Anzi ko asi pane question iripo zvagara anzi ko anzi vamukomo vakavigwa pa Heroes zvenharo 1. Handina hangu umboo but vamugabe sei vari kuda kuti ivo vanetse kuti vavigwe ipapo. Kozo ya Clive Machekana ari kuti viva varobert Mugabe. Saka vane vamwe vari kuvatsigira vamwewo vachizoshora zvavanga vari kuita. Colin Madondo ari pano munoda wafa muchanyu ari pano. Jimmy Maruza ari kuti asi mukagaya kuti Bob ari kuzvinzwa here kana kukuonai. He is dead for real. You are just wasting your time fighting over a dead body. Read the Bible. Moons, wesh, nota urwa. Nezwe rufu. Inga munoti, munona matawani. Saka aruti ndo mazwi, anufandra kubatua neva jinji. Mbezi, Ronald, aruti, please call me now. Aiwa, atirukueza kukufone rai mtunga.
Yebo, gunjalo. Marvelous. This is Studio 7. We have 6 minutes remaining on the clock. And tonight we are talking about the controversy surrounding the burial of former President Robert Mugabe. The latest we have from his family is that he will be buried at the National Heroes Acre, but that will only be after about a month since they are still constructing a mausoleum for him. That's a special structure where he will be buried at the National Heroes Acre. And his nephew, Leo Mugabe, says that the construction will take about 30 days, or which would Mugabe uza ncwatshwa after about a month in 30 days. Ngoba kusakhiwa leyo ndlu azabe kwakhona eHeroes Acre.
Mhm, tshubunzo uthi nemthereri. Hello caller. Hello. Ai wathi kwadi tshukusona nani uye zve muri kupi?
Tell right things.
Aiwa, tinokutenda inarenya isinyatsonzwika, asi tinokutenda ichaizvo muve nezuva rakanaka. Aiwa, I think you know time is really not on our side, but regatimbona kuti pane vamwe vazonyora here pano pa Facebook page yedu. Kune avo vanga vachibva kupinda muchirongwa, tanga tiri kutaura isu pamusoro penhoroondo yeupenyu hwava Robert Mugabe, avo vakatisiya nemusi wechishanu chapfuura. Tanzwa muzukuru wavo Leo Mugabe achitaura iye kuti vachavigwa kuHeroes Acre, asi vachavigwa muchivigwa chichiri chida kuvakwa, inonzi mausoleum handiti ntunga. Kuno kuti tinoiona zvedu muno muAmerica, tinodziona dzakakura chaizvo, asi dzinonyanya inenge itori kunge imba chaiyo.
It's a grave, but you know, it's a special grave. Nenge imba, like you are saying, lingwaba imozilium, lingwaba elakiwayo ngani ngoku indlwana. So uthathe isikhathi, is a special grave ikonje abomteni kaMugabe vesithi kuzathatha isikhathi esinganenyanga 30 days. Kodwa asazi ukuthi really that time is raising eyebrows.
Yes, and also a lot of people are saying it's government funds that are going to be used to build this mausoleum. So it's interesting, but we'd like to actually get hold of Leo Mugabe himself so he can explain to us, will people still be congregating at the Blue Roof for 30 days?
And I hope for those 30 days, the drama would have abated. You can imagine the drama that we've gone through as journalists already trying to cover this story.
Yes.
Imagine if it is to continue another day.
It's interesting. I think tomorrow we are to see dignitaries coming in. We understand Cyril Ramaphosa of South Africa has confirmed. Former President of Zambia, Kenneth Kaunda, has also confirmed. Kenyatta from Kenya will also be arriving, but we're yet to hear who from the West is coming in. But I had occasion to speak to Deputy Minister Energy Mutodi, and he was saying they are expecting some representatives from the West and Africa. And they said by tomorrow they'll know exactly how many.
At least he didn't say anything controversial.
No, for once he, for once, I think the controversy playing out on the ground is more controversial.
And you cannot blame him for what's happening there.
You're absolutely right. No, he stuck to what I asked and really came out, you know, with a solid answer to say, you know, they are expecting nearly 30 dignitaries from, you know, representatives of certain countries, but 11 have confirmed. Saka tinenge tichitarisa mangwana kuti unodiana nevasvika kuNational Sports Stadium, asi program yemswe shondo ntunga ndo ichiri irikunetsa. Saka we are going to be keeping an eye and giving you live broadcast tomorrow and Sunday. For now, we'll have to say good night until we meet again tomorrow early in the morning. I'm Marvelous Nsanganyahuya in Washington.
And I'm Tunga Milinkoma. Good night, Zimbabwe.
Anzi tete mbogara ipachirongwa chiri kunakidza ndikolan madondo. Sorry, we have to go. Sorry.